Gwaro iri, iro rikudaidzwa kuti Global Rights Index, rinoti Zimbabwe yaramba iri pamusoro mukutyora kodzero dzevashandi, mushure mekunge bato reZANU-PF raburitsa mashoko ekuti rimwe remasangano anomirira vashandi munyika, reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rakafanana nematororo. Gwaro iri, ratiwo utungamiriri weZCTU, pamwe newesangano revadzidzisi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, uri kugara uchishungurudzwa pamwe nekuteverwa nevasori, sangano reITUC rinotiwo rashushikana zvikuru nekumbotsvagwa nemapurisa kwakaitwa mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa, mutungamiri weR2s vaObert Masaraure nemunyori mukuru musangano reR2s vaRobson Chere. Pasina chikonzero chakapiwa nehurumende, ITUC yashorawo kurambidzwa kunoitwa vashandi kuratidzira munyika, ikati waisi kufara nekushungurudzwa kwakaitwa vakoti 13 mushure mekuratidzira kwavakaita gore rapera vachema-chema nekushomeka kwemari dzavo dzemihoro munguva ino yechirwere checovid-19. Sangano iri rati harisi kufara kuti hurumende yakazodzinga vakoti ava basa mushure mekuramba kuita nhaurirano nesangano ravo reZimbabwe Nurses Association. Gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima pamwe nemutevedzeri wavo vaLove More Matuke vatiti vatumire mibvunzo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi, asi vaMutasa vati zvataurwa neITUC ndezvechokwadi, vachiti sangano ravo nemamwe masangano anomirira vashandi munyika haasi kukwanisa kuita basa akasununguka.
Hurumende yeZimbabwe haitedzeri kodzero dzevashandi uyezve haitedzeri mitemo, kunyange mitemo yayo yakagadza iyo pachezvayo haitedzeri. Tikatarisa mitemo yakagadzwa nenyika dzose atinoti maInternational Convention, hurumende yeZimbabwe haimatedzerizve. Ndozvasakisa kuti hurumende nenyika yeZimbabwe inzi iri pakati penyika gumi dzinotyora kodzero dzavashandi nokumbunyikidza vashandi nokudzvanyirira nekusveta simba vashandi. Tafananidzwa nenyika dzatisingambofaniri kunga tichifananidzwa nadzo, asi tikazoongorora isi tinoona kuti ichocho ndicho chokwadi, nekuti vashandi kana vakada kuenda kustrike inotenderwa muconstitution, inotenderwa muLabour Act, vanombunyikidzwa vosungwa. Tinoona kuti muZimbabwe vashandi vaishanyirwa mudzimba dzavo, vachibatwa usiku, vachinorohwa nekukanganiswa zvizhinji. Tinoona zvekuti vashandi vairisivha tsamba dzine mabhuleti mukati, vachityichibvirwa kuti vasaite basa ravo rokumirira vashandi.
VaMasaraure vatsinhira mashoko avaMutasa vachiti pari zvino vari kutonetseka kuti vanyorese rimwe sangano rinomirira vadzidzisi sezvinodiwa nemutemo wenyika.
Zvichitarisirwa kodzero dzekuwana mukana wekutaura zviri pamwoyo penyu musingambunyikidzwe, mukana wekuungana muchiita nhunha dzenyu muri pamwe chete, kunyoresa kana kurejistwa kwematrade unions, kuita basa rematrade unions zvakasununguka, zvese zvasati zvakuwanikwa muZimbabwe. Tazatizvezi tiri padambudziko rekutorejista Federation of Zimbabwe Educators Union, zvinofanira kunge zviri nyore tichitarisa mitemo yedu, asi udzvanyiriro uri pavatongi zvinoita kuti zvinge zvinhu zvakaoma. Tichitarisirwa kudzvanyirwa kwatoita kusungwa tichishaya justice patoenda kumacourts 2019 January tichinzi taita subvision apa taingorwira kuti maprice efuel isakwire. Tichitarisawo kutsvagwa kwatakaitwa kutovazi 31 July tikasvika pakugara mumasango, hurumende ichitsvaga ichiripomera mhosva yekuda kupandukira nyika isaingoita zvichemo zvevanhu zvekuti corruption imire. Tichitarisawo kurambidzwa kurandira kwatinoita panyaya yemihoro yedu, kusungwa kwatakaitwa tichinochema kuti mihoro yedu yatakabirwa muna pre October 2018 tichienda kumatare, matare achitora nguva asati atsonga zvine jekerere, zvinoita kuti Zimbabwe irambe iri nyika inosorika zvakanyanya.
Asi mutungamiriri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr Israel Murefu vati kana pane zvinonetsa pakati pevashandi nehurumende zvinofanira kuti zvitaurwe kumusangano wetripartite negotiating forum, potsvaga nzira dzekugadzirisa, kwete kuti masangano ekunze ave iwo anotaura nhunha dzevashandi vemuZimbabwe.
Position yedu ndeyekuti hurumende nematrade union vanogona kuunza nhau yavo kana dispute yavo kwatinoti kuTNF kana kuti tripartite negotiating forum, toonesana seTNF, tonzwa zviri kutaurwa netrade union, tonzwa mhinduro yegovernment, toona kuti kana pane pavari kupesana nepavasiri kuwirirana tingapagadzirise sei. Kuona kwedu kusovera maproblemu enyu mumba zvakanaka kupfuura kusovera maproblems kunze muchiviti vekunze vapindire. Tinofunga kuti tikati isusu vemuZimbabwe titarise maproblems aya, totsvaka malocal solutions ari as near as possible kune vanhu vacho vari kuafectwa nemaproblem, zvinobatsira kuita ma solutions are long lasting.
Asi mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vamavhela Skumalo vakurudzira hurumende kuti itevedzere mitemo inobata nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevashandi pasi rose kuitira kuti zita renyika risarambe riri madhaka mariri.
Ichi chidzidziso kuhurumende kana kuti ma warning signs kuhurumende yedu kuti inge ichiona kuti zvairi kuita kuvashandi hazvienderani nezvinotarisirwa kuti vashandi vange vachiitwa kana kubatwa nenzira yakadaro. Takatarisana nezvisungo zviripo zvepasi rose. Saka tinokurudzira kutiwo hurumende itorewo magwaro akaita seiyaya mukuedzawo kushandisa kuvandudza kodzero dzevashandi nevanomiririra vashandi kuti upenyu hwavo pavanenge vachiita basa irori trade unionism vasange huchipinzwa panjodzi nehurumende.
Dzimwe nyika dzaiswa mubhasikiti rimwe chete neZimbabwe dzinoti Bangladesh, Belarus, Brazil, Colombia, Egypt, Honduras, Myanmar, the Philippines, pamwe neTurkey, kubva panyika zana nemakumi mana nemapfumbamwe dzakaongororwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.